kana zvichinzi pane mhosva vobhadhara mapurisa kuti vaongorore kuti zvinofamba sei. Inga purezidenti anyika vakazvitaura wani chebati ndatotumira mauto angu kuti aende pasi onoongorora kuti chii chakaitika chikaitwa nani, ende vanhu vacho vachaoneka kuti ndo vakazviita vachaoneka vane mhosva. Saka purezidenti anyika vakusunga kusungigwei kuumbuu hunoratidza kuti ndo vangava nevanhu vacho huripi. Imhosva here kutungamirira MDC here? Haisi mhosva. Ende vanhu vacho pavakapinda vachivarova marove varamba vachiudza ruzhinji. Vanhu vacho ivava vangati vaudza kuti taivazokurova iti tatumwa naTamika. Vanhu vasadero, ngatiteedzere mutemo. Zvavo zvokuti zvinhu zvanhasi vanotema ichironda ichi chegumbu mangwana tachironda cheite ruoko kusvira mangwana wamusoro. Kunyaya yavo chaiyo chaiyo ndeipi? Shuwa hama dzangu, tikapedze nguva maZimbabwe pachapo tichiterera vanhu vari kuramba kuti tisandure magariro evanhu muZimbabwe. Vanhu vakambura neine nhamo, mabasa hakuna. Vana vapedza mayunivhesiti vari kutengesa majuticadi parodhi, zvipatara zvakuti uraya, marodhi akutouraya vanhu, zvikoro zvacho hakuchadzidziki, magata anongodika. Shuwa tingapedze nguva tichitaura nyaya dzevanhu vari kuda zvigaro, because ivo ndivo vakakosha kusvika iko kupfuura 15 million Zimbabweni. Hama dzangu, handizvo dzatakapomera bato reMDC. Handiyo shuwiro yababatangira iyoyo. Shuwiro yake yanga iri kuti vana vemuZimbabwe vabude munhamo iyi.
Asi semanzwiro amuri kumboita, mapurisa ambodaidza vachamisa here kana kuti vambotaura nebato renyu nezvekuferefetwa kwenyaya iyi?
But it is official here that hapana tambo yakadaro yatakaona kana mapurisa achatambosvika kuda vari kuuya.